Vachitaura pamusangano wekuzo yagadzirirwa dzegore rino uyo wakarongwa nemedia alliance of zimbabwe muharare munyori mukuru wesadic pf dr isau chivhiya vati masangano ose anoongorora sarudzo anotarisa mashandiro evatori venhau uye kushanda kwavo vasingambunyikidzwe kunowedzera mukana wekuti pave nesarudzo dzakachena dr chivhiya vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaitewo basa ravo zvakanaka vasingaburitse nhau dzinogona kukonzera mhirizhonga munyika vanotiwo makambani enhau ehurumende anosungirwa kupa mapato ese mikana yakaenzana
asi isu tiri kuti vatori venhau kunyanya vehurumende vanofanira kukavha mapati ese zvakafanana because vari kusapotwa nemari dzenyika dzinenge dzabva kuvanhu nenyaya dzevanhu vanenge vachibhadhara matax and so forth saka vatori venhau vehurumende vanofanira kukavha both magovernment nenongovernment nepolitical parties
vanoti zvakabuda musarudzo dzese dzavakaongorora munyika zhinji musadic zvinoratidza kuti makambani ehurumende anenge achitsigira bato rinotonga ukuwo makambani akazvimirira mazhinji achitsigira mapato anopikisa dr chivhiya vanoti havana zvavangataura pamamiriro akaita zvinhu muzimbabwe pari zvino vachiti vachatuma chikwata chesangano ravo kuzoongorora sarudzo mwedzi miviri sarudzo idzi dzisati dzaitwa murayiridzi wepauniversity of zimbabwe Valorence Mandara vanoti kunyange hazvo kuenda kwava Robert Mugabe kwakaunza tariro yekuti nyika inokwanisa kuita sarudzo dzakachena uye vaEmerson Munangagwa vachivimbisa kuti vachaita sarudzo dzakajeka hapana chiri kuitika chinoratidza kuti sarudzo dzichange dzakachena vaMandara vanoti mitemo yesarudzo nekutapwa kwenhau haisati yavandudzwa uye pane kunyunyuta muvanhu nemapato anopikisa maererano nemamiriro pamwe nemashandiro eZimbabwe Electoral Commission sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti hurumende yavaMunangagwa haina zvairi kuita kuvandudza mitemo nemashandiro evatori venhau kunyange hazvo sadic muongoro yayo pasarudzo dza2013 yakati mitemo iyi inofanira kuvandudzwa
kana new dispensation government itsva iripo ichida kuenda kumaelections tinenge tichikumbira kuti vaonekwe kuchinja kwavo pamashandiro avo mukubudikidza nekuisa mitemo inoita kuti vatori venhau vasvitse mashoko kuvanhu vakasununguka
vamaungani dzevatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mhirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika yave kubata-batawo vatori venhau
mukarangarira masondo richangopfuura tine nyaya yekuti vatori venhau vakavhiringidzwa kumusangano wemdct tine maripots atinowana apo neapo matori venhau vemapato akasiyana-siyana vachishungurudza vatori venhau saka izvi zvinovhiringidza kuti dzimwe nguva panenge paida kuti vanhu vaende kunoita basa ravo vanotya kuinda ikoko saka ticharamba tichingoengaja mapolitical parties ticharamba tichingotaura kuti even police ikwanise kubatsirawo kana kuti vatori venhau vaprotektiwe pavanenge vachiita basa ravo
vati vanofara chose kuti misa nemamwe masangano anomirira vatori venhau vari kuita misangano nemapurisa nechinangwa chekunatsurudza ukama hwavo pamwe nekuti vashande zvakanaka pasina kushungurudzana mukuru wemedia alliance of zimbabwe vanaijo nyamutumbu vati musangano uyu wange uri wokuongorora kuti vatori venhau vangaite sei apo vari kugadzirira sarudzo pamwe nekuti chii chavangaite kuti mitemo nemashandiro avo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa
chikuru chiri chekuongorora kuti chokutanga tambove papi sevatapi venhau maringe nezvakabuda musarudzo dzekupedzisira zviripo zvakatarwa kunzi dai vatori venhau vatora nhau nenzira yakadai dai vakwanisa kuti vasatore mativi vangokwanisa kuti vangopankura chokwadi sezvachiri chikuru chiri chekuti mukupera kwaizvose izvozvo aiwa sarudzo dzedu dzinge dzakanaka dzakajeka
Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiriri wenyika sarudzo dzeparamende nemakanzuru mumwedzi mishoma inotevera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla